vachitaura apo vanga vachikorokotedza vamunangagwa nekugadzwa kwavaitwa semukuru wezvikoro zvose zvepamusoro sachigaro wezinasi pakati vanesbet tinotenda bhonzo vakurudzira vamunangagwa kuti vadzose mari dzaimbopiwa vadzidzi kuti kudzidza kuvarerukire vabhonzo vati imwe nyaya iri kunetsa imari iri kubhadharwa nevadzidzi kana vari kuattachment vasiri pachikoro vati mari iyi yakangofanana neinobhadharwa nemwana anenge achidzidza ari pachikoro izvo vati vanofanira kuongorora nedonzvo rekuderedza mari iyi nezvikamu makumi mashanu kubva muzana
kurusa chatiri kuda kuunza kuna purezidendi inyaya yemari dzinobhadharwa nemastudent anenge ari paattachment dziri kuita kunge dzakawandisa kuzva rubhadhara yakafanana ari pagraund neari kuattachment saka tatiri kukumbira kuti vadzidzisewo vari kuattachment sizvatasisarisi maresosi anei anenge ari pachikoro then also mafees grants ekuti vana vanokwanisa kupiwawo mari dzekuti vakwanisa kubatsirikana kusisi tikuona kuti madropout ari kuwanda nenyaya yekuti fees dzikuramba dzichikwira
vabhonzo vaudzawo vamunangagwa kuti hurumende yavo itsva inofanirwa kuvaka dzimba dzekudzidzira muzvikoro zvose sezvo dziri shoma zvakanyanya
nenyaya yemabuildings zvidziro zvinofanira kuva zveworld class standard saka tati kuti zvibva zvagadzirisawo ndozvichemo zvatatinazvo
mumwe wevadzidzi apiwa chitupa chedzidzo vatalent chiwaya vati vane tarisiro yekuwana basa muhurumende itsva vachiwaya vati hurumende itsva inofanirwa kusimbisa nyaya yekugadzira mabasa pane kudarika zvekukurudzira mabhizimisi sezvo zvakatadza kushanda
indigenization policy yakanaka but for now I think inogona kusave inodambudzwa pasaidi kuchana then pumboitwa chopication in terms of calling you investors tinemaindrestri dzakawanda dzasamainzi akawanda tine zvinhu zvakawanda zvatikwanisa kushandisa kugenerata rinazvo income and to create mabasa akawanda evanhu so there is need to panodiwa kuti maybe timboita focus more on job creation kana kuti focus more on building zimbabwe through other means
mumwe womudzidzi apiwa chitupa chedzidzo nhasi muzvari florence garande atiwa netarisiro yakakura kuti anowana basa nekuda kwehurumende itsva yavepo
tiri obvious kuti mwana wese paanograduata anenge ane tarisiro yakanaka hapana mwana anoda kutarisira kuti kana agraduate unogara obvious we are hoping for a brighter future nekutarisi nechenji iri kuitika munyika ka wehope zvinotongochinjawo for the good because theyare hoping for a good zimbabwe
vachitaura mukutambira chigaro chekuva mukuru wezvikoro zvepamusoro munyika vamunangagwa vati vachataura nenyika dzose pasi rose kuti dzishande pamwe chete kuti nyika ibudirire vamunangagwa vatiwo dzidzo iri kupuhwa kuvana inofanirwa kuunza ruzivo runopedza matambudziko anosangana nevanhu zuva nezuva ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.